Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anasi uri musi wechipiri mbudzi 19 2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Chanonoka Wande ndiri muWashington DC ichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano ravana chiremba rinoti dzimwe nhengo dzaro dziri pakuramwa mabasa adzina kupiwa mihoro yavo pamwe chete nebhonasi. Vanhu vaviri vanofa mushure mekunaya kwemvura zhinji muHarare neZuro. Varimi vakawanda vatarisana nedambudziko rokushaya mbeu nefertilizer. Tichanzwa zvinobva kwamuri vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira vana chiremba muzvipatara zvehurumende reZimbabwe Hospital Doctors Association rinoti nhengo dzaro dziri pakuramwa mabasa adzina zvekare kuwana mihoro yemwedzi wambudzi pamwe chete nemari dzemabhonasi dzinonzi dzakatanga kupiwa vamwe vashandi vehurumende. Vakafanobata chigaro chemunyori mukuru wesangano iri Dr. Tawanda Zvakada vanoti kusatambiriswa kwavana chiremba vari pakuramwa mabasa uku kwasvitsa mwedzi miviri vasina mihoro, izvo zviri kuomesera vana chiremba vakawanda nemhuri dzavo. Dr. Zvakada vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti sangano ravo rakatoisa chikumbiro kunhengo dzakakwanisa kuwana mihoro wemwedzi uno pamwe nemabhonasi kuti dzibatsirewo nemari nhengo dzisina kuwana mihoro.
Vana chiremba vaisaenda kumabasa havana kuwana muhoro wavo yemwedzi waNovhemba. Vatove mwedzi wechipiri vana chiremba vasina mari, vasina kutambira, ndo manyeva zvakaita.
Saka zviri kuita kuti vararame sei kana mati wamwedzi wechipiri?
Vana chiremba varikungoraramawo semamwe macitizens emunyika yeZimbabwe vasina mabasa, varikutongokiyakiyawo vachitsvaga chouviri kuti vange vari kurarama.
Pane matanho amuri kuitawo here kuti munge muchigara pasi nehurumende kuziya nyaya idzodzi dzekusaenda kumabasa kwana chiremba?
Isu sebato reZimbabwe Hospital Doctors Association takataura tikati tiri kuzotaura nemunhu wese anenge achishuvira kutaura nesu panyaya yekugadzirisa dambudziko riri pakati pedu. Hatina kumira kutaura nemakurukota ehurumende naminista wedu, takatosangana kanokwanaita katatu tingoonesana nyaya idzi. Takapedzisa kusangana musi wechishanu apo taikurukura nenyaya idzi. Takaita mawazo akawanda fani 2000 tikazovasiyira isusu atinotiwo maminimum demands edu atakatarisira kuti vana chiremba vange vachikwanisa kudzokera kubasa. Vakatiwo vachazenge vachatora kune mamwe mabato avo ehurumende anosanganisira treasury nekumaattorney general kuti zvinge zvichigadzirisa. Saka vakatiwo vachazodzoka kwatiri taangomirira kunzwa kwavari kuti taapata. Hatina kumbobvira takamira kutaurirana nemakurukota kana nani zvake anenge achitautaura nesu takasununguka.
Saka pari zvino vana chiremba vangani vamiswa mabasa mushure mekuenda kumahearing?
Nhamba chaiyo hatisati taiwana nekuti tinodaira kuti mahearing ari kuitwa nehealth service board, asi sekungoburiswa kwavakaita kusvikira pfuurero vachitora noda kudzinga machiremba anokwana kuitaiyo 500 pa 1600 machiremba ari munyika yeZimbabwe. Saka ndokungonzwa kwataraita, asi kuti tinyatsoziva kuti vadzinga vangani pazuva ranhasi nekuti vacharamba vachidzinga kusvika pasi zvine zvakutodaiwo vehsd variyo vanopindura.
Tiri kunzwawo kuti sesangano muri kukurudzirawo kuti vana chiremba vanenge vakawana mihoro yavo pamwe chete nemabhonasi avo mwedzi uno vabatsirewo vamwe vasina kuwana mihoro. Mungajekesa kuti zvakamira sei ipapo?
Tiri kuti isu kune avo machiremba anga ari kuenda kubasa akawana mihoro yavo, sebato reZimbabwe Hospital Doctors Association tiri kuita yatinoti iyo crowdfunding kuti tinge tibatsirawo vamwe vedu vasina kuwana mapei kwemwedzi miviri yapfuura iyo. Saka tiringoti vanokwanisa vanonga vachidonata kunyanya kune machiremba edu vari muprofession anonga achikwanisa kubatsirawo angave chiremba waanoziva kana waasingazive kuti tingokwanisa kunge tiri kuwanawo chekudya pamwedzi miviri yapfuura iyi sezvo asina kuwana mapei avo. Crowdfunding iri kuitwa, iri kuita isusu sebato reZimbabwe Hospital Doctors Association.
Vakafanobata chigaro chemunyori mukuru wesangano iri Dr. Tawanda Zvakada vari parunare muHarare neStudio 7. Mutungamiri weZimbabwe Commercial Farmers Union vaWanda Chabikwa vanoti kunyangwa zvimvura yaturuka, varimi vakawanda vakasangana nedambudziko guru rekushaya mbeu nefertilizer sezvo zviri kudhura uye zvirongwa zvehurumende zvakaita secommand agriculture zviri kuda kuti vatanga vaende kumabhanga. Muguzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vachabikwa.
Mvura yaturuka akatinonoke hayo taitina pamwe chaturuka pakati nekupera kwakutobva taina yazoturuka pakati panovhemba zvinova zvinokata hazvo. Shuwa shuwa yaturuka chaizvo zvakasimba. Inotifadza mvura iyi, asi sefamili werino zvakada kuti omerei gadziro yemari tiwane maitenge mainput mari chaichaiyo maino zvakati omei. Chirongwa chaiita kuti makore matatu apfuura varimi makwanise varimi vakuru vazhinji vakwanise kurima secommand agriculture kautema special program emaize nesoyabhini newiki chakazopiwa ndikine merudi commandis tanga chibateka zvino rwendo runo chakaindirwa maitiro acho chidza mabhengi ndochipinda aite ape varimi mari kana kuti mavhocha ekuti vanowana maimput. Zvadaro izvo varimi vedu muno kutaura chokwadi ukama hwavo nemabhenga hauna kumira zvakanaka.
Ko chii chiri kunetsa pakuenda kumabhenga apa?
Maprogramu akafanana naiwaya akamboitwa makore apfuura ayo tichitanga 2010 kusvika 2012 varimi vakawanda vakasara vatsva vakasara vachichema nemabhengi iwaya. Saka ukama hwaunanyatsomira mushe asi ndonzira yakundifambwe nayo. Zvakatinonoka hazvo kugadziriswa kuti zvichiitika, asi varimi vaakuendawo kumabhengi ikoko akatarwa acho akapinda muzvirongwa vaakuendawo vachiosaina pepa. Asi nyaya yekuwana mainput acho hatikorai kunonoka nekutitaisa nemawandiro aita mvura.
Ko kutengawo mbeu zvakamira sei nefotereza iwo mwaka uno?
Vauchiki vembeu nevagadzi vefotereza vari kutiudza isusu kuti vane zvakakwana masoro mavo, asi vatinyanyotirasa kuti vanogara vaine mbeu zvakakwana ndevembeu vofetereza ka vanotaura zvavogore negore vanoti yakakwana asi zvona izoshota. Zvino izvozvizvi mitengo yazvo patikaregera kushandisa mari yekunze takushandisa yedu yemuno vembeu nepotereza ava nemishonga yacho yatoshandisa kurima muminda iyi vari kuramba vachingotora marets vari kuramba vakamaintaina mapurize avo emahiye neinterbank. Interbank ikangoti kwirei ivo zvavazokwirawo. Saka kumurimi manje asiri kuwana mari ichienderana neinterbank yacho pazvinhu zvaari kutengesa ari kuwanikwa achiona mari shoma yekuti achotenga fotereza nembeu murimi azhama because inonzwa yakutaurwa kuti fotereza yakuma $500 pasaga. Mbeu dzimwe dzakuma over 1000 pambeu ino iyo vakupinda pahekta imwe chete masiga zvachavetyisa. Saka pakadzipa chaizvo chaizvo.
Mutungamiriri weZimbabwe Commercial Farmers Union vaWanda Chabikwa vange vari parunhare muHarare neStudio 7. Kuna kunaya kwakaita mvura muHarare nezuro kwakapa kuti vanhu vaviri varasikirwe neupenyu kumbare mushure mekunge motikari yavo yadonerwa nemuti. Sangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinotiwo mumwe mwana aidzidza paKomba Primary School kuLupane akayeredzwawo nemvura akafa. Bazi rezvemamiriro ekunze riri kutarisira kuti mvura iyi ichapararira kunzvimbo dzakawanda. Miti mizhinji yakadonha muHarare nezuro uye dzimba dzakawanda dzakazara mvura muHarare. Mumwe kanzura weHarare West Badenford Ngadziore vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti nhasi vanenge vachienda kunzvimbo dzakasanganiswa nemvura idzi.
Nzvimbo dzinosanganisira Westly, Matidoda, Linanapfat. Inzvimbo dziri muWestly muward mandotungamira sakanzera. Inzvimbo dzaAfrica chose nemafloods. Zvanyanya nzvimbo iri paManus Chains ari padhini paN Richard pana Blower Road apo. Pakona Blower Road nakona Tinor Drive. So kwaita mafloods akaitisa chose. So na8 o'clock nhasi uno ndichaendapo ndondoongorora kuti zvakamira sei ndine makanzo officials. After ipapo makanzo officials they should measure that waita attend kudambudzikiro kuti ringe richigadziriswa.
Saka vane matambudziko vanokuona ipapi chaizvo?
Vane matambudziko vose vanondiona paDistrict Office of Mebrain. Vanosvika ipapo vachiona DO, acting DO anozi Maigambiza. Maigambiza ndo acting DO pari zvino. DO yedu yakaenda mastadlis. So acting DO vanobatika paWhatsApp 071-263-2041. Ndiye WhatsApp. So kwa kushungo na 8 ziko chaya mtange nda angu tene ndangibo idzodzo chasanga na marezi ni warezi pa msasa kuwestri kutuongo renivo dozo za asa ni maflag kutuongo ni damzigo rala gabziri kwa nanga kutu ni mama areas kutu ni wana wawiru wafa so damzigo kutu iso rwe tala gabziri la seko minute so dariti hafu ide kufabe wani
asi ichi njirunya nyo konzira ma tambuzi kwa ya vamwekawa ni mbarukuti makanzuru harukuti woka vandu wawake kune dzimwe nzvimbo dzinenge dzichichengetwa mvura.
Ya chekutanga ndechekuti izvo according nemaflags aitika kuarea hapana chino chekuita nekuvakwa kune nzvimbo dzisikabvumidzwi, asi maonere andangwa aitika ndekuti izvo pane mamwe mablockage emadrainage system ari kuitika nevaya vanorasa marara mumadrainage system nevaya vanorima side nemugwagwa vachivhara drainage system. Zvakare kune previous council yaingopa maland developer kuti vadevelop land, asi votazozopesa basa riya zvotadzisa kuti council izo yaigadzira madrainage system. So kuri vamwe maarea akapana Linanapfat haitorina madrainage system kuti mvura ifambe napo. So idambudziko iroro, but again council haikwanisi kuuya kugadzira dambudziko iroro kuti iise madrainage system vasati vapedzera nadevelope. Ndoma requirement anodiwa pamutemo wecouncil nadevelope. So ndo matambudziko mamwe anenge achionekwa. So izvi takazoita mutemo tavakuita kuti any developer anodevelopa land afanira kutanga adzadzisa maroad first, oisa madrainage system first before anything else. So that vanhu vachinge vazobhenefita kuwana pokugara haazotizi vanhu vosara vachizoita maflag.
Mumwe kanzura weHarare West vaDenford Ngadziore vange vari parunhare muHarare neStudio 7. Ngatimbotarisai zviri mumapepanhau anhasi. MuDaily News mune nyaya inoti mapurisa varambidza mutungamiriri weMDC Vanelson Chamisa kuti vataure kuvanhu mangwana. Vachamisa vange vachitarisira kupa mashoko avo eHope for the Nation vari paAfrica Unity Square mangwana. Mujeli News nekare, kazuru ya kutare Harare inoti ili kuongorora kuti haina kurasikirwa nemamirioni mazhinji here mumakore maviri apfuura zvichitevera kutengeswa zvisiri pamutemo kwemastend kuvashandi vayo. MuNewsday, Ishe Nhlanhla yamangwe ndiweni ventava dzinduna vanoti vari kuenda kumataro edzimhosva kuti vadzorerwe pabasa ravo sashe mushure mokumbomiswa basa. Nguva dzese pachirongwa chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vataure vega zviri papfungwa dzavo.
Ininyaya inondinetsa hino. Uyu nduna uyu ari kuramba kuti sakunda ibvunzwe ane chinyi chaakavigapa. Ndiye nduna umwe uyu wokupinda nelaki kudurikidzana vachigumba. Ndiye nduna umwe uyu akati akauraya vanhu vakawanda haasi kutomboziva vanhu vacho kuti vangani. Ndiye semunduna zvakare ari kurambidza kuti mbavha dzibvunzwe. Kana mbavha dzabvunzwa oti hanzi haiwa ndiri kuti isusu tendai bita haasiri munhu anofanira kunge achicheya. Tarisai muone nyaya iri apa. Kana president kana vakangwara vazive kuti vari kukandwa pasi pebhazi nemunhu iyeyi uyu anonzi nduna, nokuti iye ndi ari kuprotekta mbavha. Varumwe zuro vaimhanya vachiti masanctions. Masanctions ari papi kana sakunda aipuwa mari? Mari yorega kushanda zvayakafanira kushanda yobiwa. Nhasi uno makoti edu haasi kushanda nenyaya yekuti chigumba anoudzwa zvokuita, malava anoudzwa zvokuita. Uyu wesakunda anoudzwa kunzi iwe ukaba tinokuprotekta. Nyika yedu inoenda kupi? Chii chatinosiyira vana? Hama dzangu ngatibatsiranei. Apa paita dambudziko apa president Louis Matutu iwo youth wezano uri papi? Mbavha idzi ndiwaidzitsvaga heads list yadzo dziri kuprotekta, uri kuti chii nazvo? Tibatsirei ipapa nokuti pakaipa.
Makaita vani mwana weZimbabwe. Ndinoitwa Filimon Chirekwa, ndiri kutaura ndiri pano paJoburg. Ndichipikisana nezviri kutaurwa nemuyouth uyu ari kutaura kuti tiri kumbirwa sevhena sokure kuti wangu achitimirira pane zvichemo zvedu zvatiri kuda. Aiwa, iwe wegara wataura chokwadi shamwari kuti rwendo rwagara rwakarongwa kudhara, kwete kuti upiwe mashoko ekuti iwe chiita seuri kukumbira. Hatinonge takabvumirana newe izvozvo. Sevhena sokure munhu ane kambani yeekoneti zvinozikanwa neZimbabwe yese kuti badhi ndiyo iri kushandiswa muZimbabwe inowa babasa musha sevhera sukurere uyu ari kudzinga vashandi nekutadza kuvabhadhara zvakanaka. Saka tinozoenda chirudzii tichino chemakwavari. Iwo kana wafunga izvozvo iwewe usashandiswa, nekuti wapiwa mari yakukwanira. Kana kuti $30 iyoyo haigoni kufadza munhu wese wenyika yeZimbabwe. Kana sevhera sukurere achida kutanga achiita purezidhendi weZimbabwe ari undercover, hazvina kushata. Asi ngatanga ataridza washandi wake. Kana taona kuti washandi wake waguta, tozoona kuti aiwa zvinokodzera, nokuti hakuna mwana anobarwa achitanga kuenda grade 5. Mwana akutanga kuenda kupuriskuu kana kuti grade 1. Zvino grade 1 yasevhi yakasuku here? Toiisa pawashandi wake wari kumushandira. Tikaona kuti apasa ipapo ari kuabhadhara zvakanaka, kana afunga kuritrenja wapa mari dzakakwanirana, tozova kuti right. Havana kukodzera kuti wangu aichiita baba kana kuti mudzidzisi. Zvino sevhi yakasukira hazvigoni, nekuti ane nyaya dzomumatare.
Makadini pano paStudio 7 mose mose vashamarariri veStudio 7 nesu nevateereri veStudio 7. Ine zita rangu ndoitwa Munoda Wafachifamba Usiku, ndiri muJohannesburg. Ndaida kuti ndipo muono wangu pane vavo vegrupu rinonzi veTyson wabantu, kuti vanotaura kuti vechidiki vangada kunini. Ndiri wechidiki, asi tine bato ratinotoziva muZimbabwe rinofanira kunge richiwana rutsigiro. Saka chinoita kuti vafunge kundotora vakasuku here vatori nenhoroondo yokukonewa mukubata kwavo, chavanofunga kuti vanozovashandura chii? Tichirega kusiya bato ratakaona isusu rine vanhu vatakatoshanda navo vakatoshanda zvainzika,
izvi kunge tichishandisa mafoni sazvinezvi nokumusha kuti kunge kune mafoni nokuti zvinhu zvese zvinge zvichinasa kunaka musystem dzese dzemanetwork nemaboosters neinini zvakazoiswa muzimbabwe nekumaruwa nokumaruwa zvakaitwa naiye nelson chamisa iye wechidiko futi kosi tinotadza kuti tiite musoro pamwe chete tese toziva kuti ngatitsigire bato iri tibude mumadhaka atiri awa nokuti ane nhoroondo inobatika nelson chamisa yekuti akashanda ku Minister of Communication akaita zvinorova zvakatosiya zvakadaro zvikandomira ipapo pazvakangosiyiwa ipapo.
Makadiko pastudio 7 apo vashamariri vese, aiwa tinotenda nenhau dzamunotipa. Nhau yangu inini yakanangana nemukadzi uyu anonzi Linda Masarira. One, anofungidzira kuti vana vezimbabwe takapusa and hationi hatifunge. Two, chaasiri kuziva kana ndikupusa here kana ndiri kuita sei. MDC haisiyo iri kutonga, iZANU-PF. Zvino iye ndanga akapfoma pati yake kuti anetsana neMDC, pese panongotora MDC, MDC yazodaiso. Chaasuza ZANU-PF ndo iri kutonga, MDC haisiyo iri kutuma masoja tovauraya vanhu. MDC haisiriyo iri kutuma vanhu kuti vanhu vamwiso masuweji. And iye anoita kunzi freedom of speech iri kuZimbabwe ndeipi? Iye vanhu varoti vakataura vanobva vatotorwa usiku. Saka damboziva kuti iye ari munyika ipi chaiyo chaiyo ari kumbogara chaiyo chaiyo kuti zvinhu zvachinja. Iwo manesi achiti akakumbira mari obva adzingwa basa. Asi zviri pamutemo kuti vataure kuti varoda mari dzavo, vanoenda nekubasa, havana chokudya, vobva vadzingwa mabasa. Saka uyu mukadzi uyu chaiyo chaiyo munyika yaanozogara chaiyo chaiyo ndeipi? Anofungidzira kuti isusu vane vezimbabwe takapusa tiri kuzviziva kuti pati yake yakapfumwa neZANU-PF. Vari kuitei nedhailogu yavo yavanoita nechinonzi chipolani chavo chavari kuita chi? Kana vachiti vanoda kuvaka nyika, vakatanga rini? Nanhasi vanongodya mari dzenyika vachienda. Nyika inonzi haina mari. Uyu isikafuma uyu anongoenda kunze kwenyika every day. Chaari kumbonatsoita chaiyo chaizvo unosa zvachina ivana Rinda Masarirwa ivavo.
Ndidzo dzimwe pfungwa dzevamwe vateereri vestudio 7, ipfungwa dzavo dzisina chekuita nestudio 7. Titumire mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yava Donald Trump inoti kuvakwa kwemisha kuri kuitwa nevanhu vechijudha mudunhu reWest Bank hakutyori mitemo yepasi pose. Kwemakore makumi mana America yange ichiti vanhu vechijudha havafanirwi kuvaka dzimba muWest Bank sezvo iri nzvimbo yainzi ingangozove bangi renyika yePalestine. Cameroon inoti iri kutyira kuti kuchave nekushomeka kwezvekudya kumaudzanyemba kwenyika padyo nemuganhu weChad neNigeria uko kune mafashani emvura ari kuparadza misha. Pari zvino mafashani aya anonzi auraya vanhu vanoita vanomwe. Sangano reUnited Nations rinoti vanhu vanosvika zviuru makumi mana vakavhirimba nemafashani aya. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mumazuva mana chete vanhu vapfumbamwe vakapfurwa vakafa mudunhu reCalifornia. Nemusi wechina mwana wechikoro ane makore 16 akapfura vana vechikoro vashanu akazviuraya. Nemusi wemugovera umwe murume akapfura mukadzi wake nevana vavo vatatu vakafa iye ndokuzviurayawo. Nesvondo, vanhu vana vakanga vachifara vakatarisa mutambo wenhabvu paTV vakapfurwa vakafa mushure mekunge mumwe munhu apinda pamba pavo ndokutanga kupfura vanhu. Nezure, umwe murume akapfura vanhu vaviri panzvimbo inosiyiwa motikari pachitoro cheWalmart muguta reDuncan kuOklahoma. Murume uyu akabva azvipfurawo akafa. Mugari wekuOklahoma Tafadzwa Munjanja anoti nyaya yevanhu vanopfura vamwe yava kuda kunetsa muAmerica.
Tine matambudziko atanzwa nhasi makuseni zvichinzi kwaita bongozozo raitika rekupfurwa kwaitwa vanhu vatatu kutaundi rinonzi Duncan, Oklahoma. Zipaone kwa murume, aone kwa achienda pane motokari. Yangaine wanu wawiri wangu orimo. Saka wanu awa waone kwa waga furwa, ndi wangu watu ufira mota imomo. Iye munu yangane puti aura ya wanawa. Ava azo zurayo, ipo mushure megupeza kura ya wanu awa. Munu uyu, anga achiziwana ne wanu wa furwa awa. Saka kwa yanga itori nyaya yeru vengu, pakati pevana ava yanga iri kuita nekuti waridzwe woma twanga vachiti munhu uyu apfuura haana kumbopinda mustoro mavo kana kukonzera bongozozo mustoro asi yanga itongori nyaya yevanhu vanga vari kunetsana pachavo.
Saka izvi hazvina kuitikira mustoro muWalmart, zvaitikira panze.
Ehe, zvinhu izvi zvaitikira panze muparking lot yepa Walmart, pamastore eWalmart ndopa zvaitikira. Mwacho aurai wanonzi anga ambori mushandi wepa Walmart ipapo. Asi zvaitika ku muparking lot, hazvina kuitika mustoro.
Mapurisa pane chavambotaura here pamusoro penyaya iyi? Pane chavambotipa kwana here?
Nepari zvino mapurisa havana kuda kubudisa mazita ewapfurwa, nyangowo zita reapfura wacho. Saka izvozvi vachiri kuedza kukumba nyaya yacho kuti vanyatsokuona kuti zvakonzera chii kana kuti kupfuurana uku kwaitwa uku zvafamba sei.
Pane vamwe vakuvara here panyaya iyi kunze kwava vatatu vanonzi vafa?
Hapana vamwe ba, iyo vatatu ava ndo vega vafa nenyaya yekupfuurana kwaitika. Saka hakuna kuzoitika kushaika kwevamwe vanhu, asi yanga ingori iyo yaunoti isolated incident yegun violence.
Isewo kuziva kwenyu hapana chizvarwa cheZimbabwe chapindawo mudambudziko iri?
Hapana, notenda Mwari kutiwo hapana chizvarwa chedu chekuZimbabwe chaanga chiri mubongozozo iri. Nekuti tichitarisa mitemo yefuti muOklahoma, vanhu vese vese vaakungobvumirwa kufamba waine futi yavo, nyangwe iri maongo nyangwe iri muhomwe. Wakabva kupasa mutemo muna November muno, unobvumira chero nemumwe anenge ari kungoda kufambawo nefuti yake. Akaibudisa pachena achiti maoko kana muhomwe, asinga require kuti ave nelicense. Saka hey, kutongofamba munzira umo tichingonamata kuti tinosvika kumba zvakanaka.
Mugari weOklahoma Tafadzo Munjanja ari parunhare neStudio 7. Choki vibes, amai, tambukano na kita zukuru, sezo nguwe ya diapera, rikati mbo charisa, zanga shiri muna huu, zanga norawa na chire mbari, noti zimwenengu zaro, ziripakura mamabasa, atina kupiwa mihoro yabo, pamwechete ne mabonasi, vanu wabiri, vanu famu shure mokuna ya kwe mvura shinji muharare, varimi wakawanda, vatarisa na netambu zikori, kushaya mbeu ni fertilizer. Tashika kumagumo chirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru patinokupai dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.